Zvakaitika musi uyu Maxine takamuka tichienda kubasa as usual. Saa inini pandinoshandira pafemu yedu pedo is about 2 kilometers kubva kwandinogara kwandakavakira. Saka around 10 o'clock ndakafonerwa namedium pavaibva kubasa vachiti no, pane vanhu vatiri kuona vari kufamba vachiridza pemba vachipinda mudzimba dzavanhu. Saka pakaitika kuti pane vamwe vana bhuruu vedu vanga vatobudisirwa migedha yavo nemahodrops panze. Saka vakabva vasvikawo pandinogara pari pamba pangu. Ndobva vatinofonera baba, then ndobva ndafonerwa. After ndafonerwa ndobva ndamanya ndobva ndaenda kumba. Saka ndakasvika pane vanhu more than 50 people to 100 people vachiridza pemba. Saka inini pandakasvika ndobva ndapaka mota ndobva ndataura navo kuti ko chii chanetsa. Ndobva vakanzi no, hatisada mazimbabwe agare muno, mazimbabwe ari kuba and vari kuuraya vanhu. In reference yemunhu akambouraya vanhu uye anonzi Witness Duwe, yainzi akauraya vanhu almost 7 women.
Chii chingadai chakakonzeresa kuburitsirwa midziyo kwamakaitwa?
Chakakonzeresa ndoona sekuti kuvengwa kwamazimbabwe munzvimbo yetinogara. Pakanzi usiku pakabiwa cable vakatanga kususpecta mazimbabwens, but pasina munhu akawanikwa wekuzimbabwe akatadza kuti ndiye akatura cable. Vari kuti ivo macables akabiwa pazimba 2 akabiwa nemazimbabwen, but mazimbabwens hapana akawanikwa ari ane cable. Kunyange pavakazifamba isecha mudzimba dzemazimbabwens havana kunge vawana any cable yakaripotadza kuti yabiwa. Vaingodzinga only mazimbabwens, masomali vanhu vekusutu vekulisutu, mapakistan, maindians arimowo, but they were mainly focusing nemazimbabwens. Zvinova zvinhu zvakatondishamisawo. Kunyange pandakataura navo chiti ko inga muchidzinga mazimbabwens ukanzi ari kuba.
Tichitarisa chiitiko ichi, munoona remangwana renyu rakamira sei muSouth Africa?
Ramangwana redu muSouth Africa ringe richatiomei. Nokuda kwokuti unonyatsokuona kuti kunyange uchishanda, kunyange uita bhizinesi rako, vanhu havatifariri nenyaya yavari kuchema nayo yecompetition. Kunyange some of the things vatinoita vasingakwanisi kuzviita, magenera jobs ari kuitwa nevamwe vedu vasingakwanisi kumaita, but unonyatsakuona kuti vanhu havachatidi. Vamwe vanhu vatototengeserawo like nini, ndoita zvokutengesa masandi nokurima. Vamwe makastoma edu watomaona aripo achotaura kuti muzimbabwe ngaaende. Saka unobva waona kuti hapana chakanaka. Then also chimwe chakandisurprisawo, ndakaona vanhu vachiuya kwatinorima mavegetables vachiti uri kushandisa mvura yecommunity. So zvakandikatyamadza bhozi iva vanhu vandiri kuziva, vandinotogara navo tichitaura tese, tichitamba tese, tichimhorosana tichirarama tese.
Saka pari zvino zvinhu zvakamira sei vamambeu?
Tirazotenda chifi wedu watinawo Mr Spuru, vakazodanawo musangano necommunity yavo. Vakazivisa vanhu kuti no, zvokudzinga vanhu is illegal. Saka currently we think we are safe, tisingazivi kuti ramangwana rakamira sei, nokuti vanhu vanongomuka vaita zvavanoda as usual.